Vamwe vabereki vakaita samaikoleta masukume emuHarare vati vaswera vachimhanya mhanya kubhadhara mari dzechikoro nekutenga mayunifomu nezvimwe zvakanzi zviri kudiwa nezvikoro zvinoshandiswa mukudzivirira kuti vana vavo vasabatwe nechirwere checovid-19 zvakaita semamask nemishonga yekushambidza maoko kana kuti masanitizer. Amai masukume vati zvinovarwadza kuti zvikoro zvizhinji zvakawedzera mari dzedzidzo asi vadzidzisi vasimo muzvikoro.
Mangwana ndine mwana ari kudzokera kuchikoro kuboarding school sekutaura kwakaitwa nehurumende, asi maticha ari kunzi ari pastrike. Mukatarisa izvezvi, takabhadhara mafizi evana vechikoro, mwana oenda kuchikoro asi haasi kunodzidza. Ndopai pekuti vana vanenge vakungoita zvisina basa pachikoro nokuti maticha anenge asiri kudzidzisa vana. Saka vana vari kuenderei kuchikoro kana vadzidzisi vari pastrike?
Mumwe mubereki ane mwana akatarisirwa kudzokera kuchikoro mangwana, amai Gaudensia Matsika, vatiwo hurumende haina kubuda pachena panyaya yekuti zvimwe zvikoro zvaishandiswa semaquarantine centers zvakashambidzwa here vana vasati vadzokera kuzvikoro.
Ndine concern nenyaya yezvikoro zvevana vedu zvanga zvakaitwa maquarantine center. Saka chekubvunza ndechekuti nzvimbo idzi dzakagadziriswa here, nekuti tine vana like vari kumagrade 5, grade 6 vari pa1 school but yanga iri quarantine center nguva yecovid. Uyezve vana ava zvamadhisaidha imi kana kuti hurumende zvayadhisaidha kuti vana vakudzokera kuzvikoro zvakagadziriswa papi? Nekuti mwana wangu inini ane 11 years andiexpecta kuti aswera akapfeka mask.
Zvichakadai, mutungamiri wesangano revadzidzisi reprogressive teachers union of Zimbabwe vatakavafira Zhou vaudza Studio 7 kuti havasi kuzodzokera muzvikoro kunoita basa ravo sezvo vachiti mari yavari kutambiriswa nehurumende haicharevi chinhu.
Chinopa chete kuti vavarayiridzi vakwanise kunge vachidzokera kuzvikoro kunge hurumende yapamidzirawo mari dzavanotambira uyezve yakoshesa upenyu hwavo yatinoti pachirungu health and safety. Naizvozvo varayiridzi vanenge vasi muzvikoro kubva musi womuvhuro zvichienda mberi sezvavanga vachingori muzvikoro kubva musi wa28.
Mutauriri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaNation Mudzitirwa vati vadzidzisi vari kutarisirwa pasi nehurumende.
Mari yedu yatiri kutambira ndo iri pasi kuvashandi vose vehurumende. Tikatarisa maqualification neexperience yevarayiridzi, imwe inenge iri pamusoro zvikuru pane vamwe vashandi vehurumende, asi takutarisa pamuhoro yevarayiridzi ndiyo inenge iri pasi. Zvinova zvinotishungurudza nekuti tikatarisa basa ratinoisa risu vevarayiridzi, tisu backbone yeikonomi kana kuti yenyika ndezvose, sezvo tichisupply labor ku each and every sector.
Zvichakadai, vazhou vayambira vabereki kuti varegedze kutumira vana vavo kuzvikoro vasazoyeuka bako vanayiwa sezvo vachiti hakuna anenge akatarisa vana vavo.
Hazvibatsiri kuti mutumire vana venyu kuzvikoro kusina varayiridzi. Maministry officials anga achifamba muzvikoro vhiki rose rino vachishaya varayiridzi, pamwe vachitoshaya vana vakuru vezvikoro. Saka zvingakanamadza kuti varayiridzi vangozowanikwa vavako nemande neimwe miracle. Mamiracles, madays emamiracles akaguma nguva yana Mozisi. Iko zvino hava mashoma.
Vadzidzisi vanoti vanoda kutambiriswa mari yekunze inosvika $500,000 emadhora ekuAmerica vachitiona ivo havachakwanisi kuendesa vana vavo kuzvikoro. Masangano evarayiridzi svondo rino akanyorera mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa gwaro achitaura nhuna dzevarayiridzi. Gurukota rinoona nezvedzidzo vaKen Matema vati tisavabvunze mibvunzo nhando vasati vadzima runhare rwavo, patanga tavabvunza kuti matanho api ari kutorwa nehurumende panhuna dzevabereki nevarayiridzi idzi. Asi pavaitora mashoko avo emamiriro akaita zvinhu munyika nemusi wechina, vamunangagwa vakati hurumende yavo iri kuedza nepainogona napo kugadzirisa nhuna dzevashandi vehurumende avo vanosanganisira varayiridzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.